chaka chorada norokuti obviously hakuna munhu unoi unomanikidzo kudzokera kumusha vanenge vachida kudzokera kumusha vanongofanira kubatsidza
mungapa muenzaniso ipapo
takambotopuwa chichemo chevanhu varemara vamwe havavoni vamwe vanevo zvimwe zvezvinonetsa vakasvikirwa nedhugula mujohannesburg vakadzingwa kwavaigara saka chichemo chavo vamwe vacho vaiti isu tiri kuda kudzokera kumusha havasi vose havo vane mazetiiti asi panenge pane vamwewo vanenge vane mapepa iwavo vanenge vachiti taremedza zvokuti hatisakwanisi kuramba takagara muno musouth africa tinozvikurudzirawo kuti iom nehurumende yezimbabwe nesouth africa varangarire kodzero dzavanhu ivavo kana vachida havo kudzokera kumusha asiwo pane vamwe vanenge vachiona kuti hazvikodzeri kuti vaende kumusha uko zvino avowo tinoramba tichibatsira zvakare
munobatsira sei ava advocate shumba
mabatsiro atinoita ndokuti for example nechomuenzaniso pane court case iyai tinenge tichingoramba tichibatsira kuti matarewo edzimosha ari musouth africa ape decision inenge yakakodzera inowirirana nekodzero dzavanhu dzemazimbabwe
pane nhaurirano dzamuri kumboita here nehurumende yesouth africa neyezimbabwe
chechipiri ndochokuti tiri kuramba tichingotaura nehurumende yesouth africa tiri kuramba zvakare tichi engage hurumende yezimbabwe kuti varambe vachirangarira vana vezimbabwe vari pazetep vachivabatsirawo zvakare vari muno musouth africa vari kuramba vari muno saka saizvozvowo tinotova nemameetings ataiita nezimbabwe neembassy nezimbabwe consulate tichipawo maonero edu semasangano anogira kodzero dzavanhu
hazvizokanganise here vari kuda kugara musouth africa vashumba kana hurumende yatenda kuti inovatambira iri kuti iyo inogona kuti igadzirise zvinhu kumusha kuti vakwanisewo kusvika zvakanaka nekune rimwe divi kuine mamwewo masangano akaita sana dhudhula hazvizoomere kune vanenge vasara kuri kuti zvinhu hazvina kufamba zvakanaka mumatare
kana zvina kufamba zvakanaka mumatare zvinongotoreva pakupedzisira kuti vanhu havachisiri musouth africa pamutemo ende zvinenge zvakaoma ende zvinenge zvakonzerwa nesouth africa initially because chinhu chatinongonyunyuta chikuru ndochokuti vanhu vari kudisidza ugaro hwacho ndo vanhu vacho vava vari paugaro ihwohwo pamutemo